Mamembers of Parliament vakawanda vasiya basa ravo mudare reparamende repasi rehouse of assembly pamwe chete nekusenate zvichitevera kuikole wakaitwa mamembers of parliament aya nebato remdct zvekarewo zveiro svondorapfuura nebato repdp
vadzingwa mudare vakawanda zvakadi
takatarisa uwandu hwemamembers of parliament asiya basa izvozvo tinoona kuti ava kutosvika 48 inova nhamba yakakura chaizvo zvichirevo zvakare kuti taane maconstituencies angangodaro achisvika 48 asina anovamiririra takatarisawo zvakare kumakanzuru tinoonawo kuti mumatunhu umu kunewo makansela akawanda chaizvo vakarikolewawo zvakare uyezve kune vamwewo vakafa muhouse of assembly senate neavo vakafawo zvakare kumatunhu emacouncils saka tiri kuona kuti maconstituencies kana kuti mawards mazhinji havasisina vanhu vanovamiririra
izvi zvinorevei
izvi zvaakuratidza kuti maby elections anofanira kuchingoitwa muchinguva chishoma chiri kutevera nokuti vanhu havangaramba vachishaya vanovamiririra mupaliamendi
asi kahurumende iri kuti haingakwanisi kuita sarudzo idzi nyika ichirwisana nechirwere checovid-19
hapana chinodzivisa kuti pave nemaby elections nokuti lockdown order yanga iripo inenge yaanani zvishoma vanhu vadzokera kumabasa vanhu vari kuita zvizhinji zvavanoita muupenyu hwavo uyezve tikoonawo kuti vemapato vari kuramba vachiitawo misangano yavo zvichireva kuti zec inokwanisa kuti ichitanga kugadzirira zvesarudzo idzi dzemaby elections izvo zvinogoneka nokuti nyika zhinji dzakatoitawo maelections munguva dzapfuura idzodzi zvisinei nokuti panga pane covid-19